Sangano iri rapatsurana kuita mapato matatu ese ari kuti akatambidzwa chimuti chekutungamira gungano iri namusakabvuva nyatanga avo vakaradzikwa kumarinda eGlen Forest svondo rapera. VaAdamson Mukwasi vanoti vakatambidzwa utungamiri navanyatanga pamusangano wavakaita makore mashoma apfuura asi zvanga zvisingaite kuti vatore matomhu iye muridzi wemunda achiripo.
Ndini ndamukuru wavo vese masapotazi ezimbabwe vanyaya dzokutungamirira izvi zvakauya mushure mekunge tagara pasi nakambenge ari mukuru the late Eddie Mbomanyatanga makore mashoma apfuura. Saka patakagarira pasi takaita komiti yatakambounganidza ine vamwe vakatozoshayika. Saka ndakaona kuti ndini ndine mukana wokugadzirisa zvinhu izvi sokuvapo kwandaita chakutofamba chitii.
Vaimbove mutauriri wesangano iri muna 2003 vaMathias Kufandirimbwa vanotiwo vakapiwa basa rekugadza utungamiri hutsva navanyatanga, utungamiri hwacho huchifanira kusanganisira ivo nevamwewo vaive nhengo dzesangano iri mazuva ekutanga.
Vese vakanga varipo vatongori maboard members nokuti mafounding values eZimbabwe National Soccer Supporters hakuna umwe munhu angabve kwachati kubona zuro wosikosvika nhasi kuti akuzvi. Isusu tiri kuti vatanga tinavo patakatsvadza tsotso dzokubatidza moto, tikavesa moto, tikaisa mvura, tikapambira sadza varipo. Hati zvati kuramba ndezvekuti ava vanozongwanikwa pakupakura sadza rato ibva vozoti ndaasirika zino ndai.
Asi sachigaro wesangano iri anozivikanwa neruzhinji vachama mushamaidze vanoti ivo ndivo chaivo vakagadzwa navanyatanga pamabiko akaitwa pamberi peruzhinji muna
2019 ndopakauya disassociation. We took over from Mboma tikaita inonzi launch yeZNSSA. We did it in 2019 and then Mboma was there and he actually passed on the baton kwatiri. Akati wakomana, inini basa iri ndakura, I'm giving this baton to the young people and ndinokurudzirai kuti mubatane masapota kuite chimwana.
Vanoti ino haisi nguva yokakavadzana asi yekufambisa bhora mberi zvekuti vari kusheedzera musangano wechimbi chimbi nevese vane chido nesangano iri kuti rienderere mberi nebudiriro.
Ini ndinokurudzira zvakuti gentlemen, patinoti tiri kuita mameeting aya, please come mouya motaudza kuti muri mamembers, then you air your views tiri pamwe chete tinoita mameetings on a monthly basis, we have our meetings. Saka vanhu kana vasingauye vachiiaya maviews avo kana zvekuti tisakudze mwe mukuru wacho tinomuchuza from who asiri kuuya kumeeting. This thing hachimbodi kurambirwa nacho bcause hachina kana mari iripo, ndezvekuti tifarizve, ndezveentertainment.
Asi vaimbove munyori mukuru weZNSSA vaKate Muzuva vanoti vatsigiri venhabvu ava vanofarira kutsvaga bumbiro remutemo resangano iri votevera zvirimo kana izvaramba votanga rimwe sangano nerimwe zita. Vanyatanga avo vakaradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare svondo rapera vakasiya madzimai maviri nevana gumi nevashanu. Sangano reZimbabwe National Soccer Supporters Association rakavambwa makore makumi maviri nemana apfuura navanyatanga pamwe namushakabvu vaColman Majaya vakazotsvagawo vamwe vekushanda navo. Zvichakadaro, mitambo yeCAF Sulaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera yakadai. Manika Diamonds 0 Dynamos 0 Green Fuel 1 Yada 0 Highlanders 1 Wange 0 Capes United 2 Chegutu Pirates 1. Mutambo uyu wambomiswa mushure mekunge vatsigiri veChegutu Pirates vatanga kukanda zvinokuvadza munhandare vachinyunyuta nemabatirwo epembe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.